wanogadzira bhajeti waine tarisiro yemari yakawandisa kudarika yavanokwanisa kuwana pagore rega rega kana tikatarisa mabhajeti emakore matatu adarika. Zvazvino hatitanzuruka yange ichimboitawo chinhu chimwe chete chinobatika vagari vaiita nesimba kuti kana tiri kumbopiwa mabasa akanaka kudai ngatibhadharei kuti zvimuwedzere kunaka. Zvino kanzuru yacho inowanza zvinhu zvinobatira kubhenefita macancelors vachiita maworkshop kubunze kweHarare vachitenderera vachiita basa rekushandisa mari dzekanzuro asi ivo vasina chinobatika chavari kuita kuvagari.
Asi kavashumba ivo vekanzuro vari kuti imwe misangano yamunoshora sevagari yakakosha nekuti kunenge kuine mamwe makanzura manyuwani kaarikuda kudzidziswa basa.
Ngaadzidzisirwe patown house, ngaadzidzisirwe kumero mansion, ngaadzidzisirwe kumacommunity halls azere muHarare. Rowan Martin Building itori ine conference hall yakanaka inokwana makanzelas ose. Vanotizei kuitira misangano yavo mumahalls avo avanotodhadharisira vagari avanoti ndo avo vachienda kune mamwe maguta kune vanhu vakatozviwatira zvimwe zvinhu zvakanaka.
Asi imiwo sevagari munombopawo pfungwa dzenyu panenge pachigadzirwa mabhajeti aya here uye zvinoteererwa?
Tinotoita misangano but chinhu chakatoitika iyo pakugadzirwa kwebhajeti ra2024 kanzuru yeguta reHarare haina kuda kuita misangano nevagari. Vakangoita misangano patown house, misangano mishoma shoma yavaidaidza vanhu vachitaura madzimai mayuthi maresidence association wemabhizinesi asi hapana pakambosanganiswa vanhu vese ivavo vachinzwa kuti kanzuru iri kumboti kusii. Chatakadzidza ndechekuti kanzuru kana ichisangana nemapoka akasiyana inowapa information isingaenderani. Tinoreva kuti inonyedzera mapoka akawanda panguva dzimwe chete. Ngatingaasanganisi kuti information itarise kuverifaiwa.